Vadzidzi vakawana nhasi vaswera vachitsvaga zvekufambisa kudzokera kudzimba dzavo mushure mekuvharwa kwechikoro ichi. Vamwe vadzidzi vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo zvavo nemuvhuro vakaudzwawo kuti vacharegedza kuuya kuchikoro vachinzi vachazoziviswa zuva rekuti vauye kuchikoro kana zvinhu zvagadzikana. Kumiswa kwezvidzidzo pakati kunotevera kubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19 svondo rino. Mumwe mudzidzi adzokera kumba asina kuda kuzivikanwa nezita ati iye anga apedza kunyora zamanishoni nezuro achiti vamwe vake vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo nemuvhuro vanzi vasauye kuchikoro. Mudzidzi wechikoro uyu ati vadzidzi vakawanda vakavhunduswa nekubatwa kwevamwe vavo nechirwere
cheCOVID-19.
Mutauriri wekati vachapera musekiwa vabvuma kuti chikoro chavo chavharwa uye vana vanga vachifanirwa kuuya nemuvhuro vambomiswa.
Kuti vana vaenda kumba the result of this COVID cases is clear, something like that out. The vana vauya and even by invited only very minimal staff was want to move to fumigate the university. So we have stopped the new coming students.
Asi vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti vadzidzi ava vanga vachifanirwa kuongororwa kuti havana chirwere cheCOVID-19 here vasati vadzokera kudzimba dzavo.
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo vanosiya vamaya chirwere murukisheni mese ende hatizogona kuchikontena, chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi, ngavatestwe vese kuzvikoro ikoko.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira zvakanyanya mumazuva maviri apera. Gurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka vakabatwawo nechirwere ichi marumwe zuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.